donzo iri rakasimbiswa nekuumba kwesangano rinonzi Ozimbabwe Botswana muna chivabvu gore rakapera. Vanhu vari musangano iri vazhinji vavo vari vashandi vemudzimba nevanorarama nechamuka inyama. Vanobvisa mari inoita mapula 20 pamwedzi nechinangwa chokuda kubatsirwa panguva yerufu. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri Muzvare Pinti Ganyani vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvakaita urongwa uhu kuitira kuti zvisave chiseko cheBotswana.
Asi nerudo rwokuti tiri maZimbabwe tese tinofanirwa kubatsirana. Vaidei vachizotarisawo kuti vanhu ava vari kubatsira haisi hama yavo. Saka tinokumbirawo kuti kana vaona paita umwe munhu abatsira, kana gurupu rabatsira, kana vanhu vabatsira, ngavatarisewo kuti rubatsiro ruri kuitwa. Hapana anenge achiwana mari pazviri, pamwe tei tichitobudisawo mari dzedu muhomwe dzedu tichida kubatsira. Saka ngavativhurirewo nzira, ndatenda.
Mashoko aMuzvare Ganyani anotinirwa nasachigaro wesangano iri vaJoffrey Manyika, avo vanoti hakuchina chizvarwa cheZimbabwe chichavigwa muBotswana.
Donzo redu isusu nderekuti muZimbabwe wese akafanira kuti anochengetedzwa nekunoona hama dzake, nekunoonekwa kuonekana une hama dzake kekupedzisera. Saka naizvozvo takatomira zvechokwadi zvine simba, zvechokwadi tine chivimbiso chekuti wese abatani nesu kwaka tinobatani anobatana nesu pamwe chete. Kunyange zvakati zvavo mazvinengei haana kufanira kunge achivigwa muBotswana. Tichaedza nepatinogona kuti anga achinosvitswa kwaanofanira kunge achinoratidza.
Munyori mukuru wesangano iri amai Anna Makahamadze vanoti mabasa abatwa nesangano iri munguva pfupi pfupi anoyevedza.
Hatina kuremeredza kuti kwatinobva kwakashoreka. Patinotenda sipoko Found of Peace Group akaita kuti tive nechiremerero. Takukwanisa kunowedzerwa kumusha, wedza uri murombo kana une vabereki vakapfuma. Chakuwa unechiremera wedza ungatishora kana kudii, asi kumusha tinoendesa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaMorgan Shumba vanoti sangano ravo riri kuburisa pachena kuti zvarwa zveZimbabwe zvanga zvichisina chiremera muupenyu nemurufu.
Inini somo ndakagara muno kwenguva refu ndikazombobuda, saka ndakazviona dai pane vamwe vaimbofa muno mugari. Taitambudzika ishwa kwemba taikuenda, hatina health karubatsiro rwataiwana. Asi taitomira pachedu kuti tione kuti munhu aenda sei. Ndoranga ramwe takatozomuisa netrain kuti aende kurungo uko. Rubatsiro chairwo tairushaya kuti vazhinji vanofira munomu anetambudzika vanenge vasina mapepa. Saka iri gurupu iri rasisipopo ireozimbozii pandakadzoka ndikanzwa nezvaro papa nendufu mbiri kuzviwesi nokutokwenu, ndikaona kuti zvavari kuita izvi zvakanaka, zvinotibvisa mukutsekwa. Saka izvozvo ndinangu pasimba kodzero kurudziro yekuti zvavaita izvi zvichapa kuti tionekwe kuti tiri vanhu. Saka zvimwe zvese zvinozouya, asi tofa tava vanhu kutogona kuzvitakura padambudziko redu.
Imwe nengwe sangano iri vaDaniel Maida avo vane makore 43 vanoti sangano ravo riri kuzadzikisa donzo raro sezvo rakakwanisa kubatsira chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuti chinovigwa kumusha mazuva mashoma apfuura.
Saka the purpose of this group so that embassy recognize kuti despite what they do vanhu vane njere dzekuti we just need recognition. This is not a profit making organization, it's just an organization yavanhu vakaronge varida kuratidza vari pamberi pavo kuti despite kuva kumashureka ivo vane pfungwa nemabatiro atinoitwa.
Kuumbwa kwesangano iri kuchaita kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoradzikwa munyika iyi nehurumende yeBotswana hudzikire. Botswana inoti mari inosvika 300 ezviuru zvamapula yanga ichishandiswa mukuvigwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvaifira munyika iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.